your lalo. It's gonna be a lot.
Gender.
Take off.
No limits.
Fimero. Nishati Swidea.
Nash Nation.
Yellow Fata coat. Pancha sofa. Pancha sofa kanam sat matoka. Ona iva chancherera gomba blesa ine kutita isimbisana panai Macharajita kushinga kwa majita Shikanzi zvaita toda kunobata zvita Gati simbisane pamberi pechita Shikangonzi zvaita richatsengeka gwinya Macharajita kushinga kwa majita Shikanzi zvaita toda kunobata zvita Gati simbisane pamberi pechita Shikangonzi zvaita richatsengeka gwinya Jesus no go leave no man in a garden Sister no go work in place of a shovel No go, no go area Cousins and my dry 20 year we focus We praise si Ricardo he answers Muzendo da kuwa rich out Then purchase some SMS and text them louder Tell them a king is watching over your shoulders We bounce, we don't bow to the idols We got faith from the Bible Nyama padzaneta over wanziri mwe simbairo Simbairo simba Some energy, we got the energy Yaka wanda toi wana kuma enemies But anyways, we hope for better days Kwa tino vando kuno tangira charity Macharajita kushinga kwa majita Shikanzi zvaita toda kuno bata shita Gati simbisa mepamberi pechita Shikangonzi zvaita richa tenge kagwinya Macharajita kushinga kwa majita Shikanzi zvaita toda kuno bata shita Gati simbisa mepamberi pechita Shikangonzi zvaita richa tenge kagwinya
Toi toi ho, toi toi ho, toi toi ho, toi toi ho Toita semfiri mundi nende zikau Kweze kune marimanya uno imputa Toda matora, hau, havachati zora, hau Semka kasakora, hau, msula vashora, hau Ndi matafora, hau, vachiti shora, hau Vanoru masora, hau, tiri makora, hau
Majarajita, atite kumanikita Kana tika shika za chincha
Tiri mbambi mpovunza disha
Macharajita kushinga kwa majita Shikanzi zvaita toda kunobata zvita Gati simbisa nepamberi pechita Shikangonzi zvaita richatsenga kagwinya Macharajita kushinga kwa majita Shikanzi zvaita toda kunobata zvita Gati simbisa nepamberi pechita Shikangonzi zvaita richatsenga kagwinya Disimbise mumukoto Semura chikota pera Chabaka moto Vaudze vaindinyea Kuti zichabata ope I'm okay Yellow father god Pancha sofa kana msat matoka Ona iva chancherera gomba blesa Ine kutita isimbisa na pandai